vamwe varimi vari kufara kuti vanogonawo kukohwa pakuru vari kumaruwa ematunhu emasvingo Midlands nemanikaland amai Memory Masunga vekuward 12 kwachivi kumasvingo vanoti gore rino nyadenga anenge ari kuvaona
pakazoneya mvura paha takafara endidi rotrasa guhu rakakura chaizvo rakanaka kunyange mbamairawo gore rino tirikutorima nyange minda mizhinji yataiona ichivata gorino tirikuona iri kurimwa
mudunhu remasvingo matunhu mazhinji akaita segutu chirimwe nezine zaka dzakawana mvura iri nani mwaka uno varimi vakaremara vakarima mbisa dzakaita sechibage munga rukweza nemapfunde izvo zvavanoti zvichavapa chikafu uye vanogona kutengesa kuti vawane mari yekuraramisa mhuri nekuendesa vana kuzvikoro mumwe wemurimi akaremara ari kwamapanzure kuzita vane mudunhu remidlands amai Judith Makasi vanoti zvikaramba zvakadai gore rino havamiri rubatsiro rwechikafu
vanhu vazhinji vakarima vane urema nemvura yamwari zviya zvose zvokuti zvokupihwa zvokugamuchira chete aiwa tiri kutarisira gohwo rakanakisa
asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita sehurungwe nekaroi kumashonaland west vamwe varimi vakaremara vari kuti vari kuchema kuti mvura haisi kunaya zvakanaka izvo zvavave kutyira kuti zvinogona kuwedzera nzara mumwe murimi anofamba nemadondoro vawitness kachingo vekukaroi vanoti hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo
isu kuno kumashonaland west zvinhu hazvina kutimirira mushe mvura haisi kunaya zvakanaka zvekuti sevanhu vakaremara togona kutarisana neimwe nzara yakakurisa kubva pane gore rapera
mukuru wesangano rinomirira vakaremara redisability amalgamation community trust kana kuti dact vahenry chivhanga vanoti kunzvimbo idzi vamwe vakaremara vakashaya zvikwanisiro izvo zvakadzosera kumashure gadziriro dzavo
kuvanhu vakaremara zhinji vacho vamwe vanga vasina kurisa inyaya iyoyo yokuti zvikwanisiro zvanga zvakatarangana uyevo kana pane vakazowana rubatsiro rwezvepfumvudza rwakauya nguva yatipfuurei
munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vakaudza vatori venhau kuti vari kufadzwa nemamiro akaita zvirimwa nezvipfuyo mwaka uno uye vanotarisira kuti gohwo regore rino rinenge riri nani kudarika mwaka wadarika asi munyori mukuru mubazi regukuta remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vanoti mvura yakanaya zvakanaka
muno mumasvingo takapa vanhu vanodarika miriyoni mapresidential input saka aitageta munhu wese zvikuru sei vari vulnerable vanosanganisa vakarema vakawana mbeu vakawana maherbicide vakawana mafertilizer basal netop dressing zvose izvozvo
vanomirira sangano rivabereki vevana vakaremara rezimbabwe parents of handicapped varonald mazango vanoti kunaya zvakanaka kwemvura mune vamwe matunhu enyika kuchabatsira vabereki vakaita saivo
isu savabereki vevana vanourema tiri kufara zvakanyanyisa nokuti chokutanga-tanga ndikawana chikafu chavana vedu tinoziva kuti mari yatari tichishandisa pakundotenga chikafu yachinge uyezve nyaya yatinaende yekuti vamwe vana vedu vari padi tinoti special diet vanoda chikafu chakasiyana-siyana chinoenderana nourema hwavo saka isusu tikazadzawo matura tinokwanisawo kutengesa chimwe chikafu chishoma totengerawo vaya vana vedu vanourema chikafu chavanoenderana nacho
dr pazvakavambwa vanoti madhamu mazhinji emasvingo akazara kusanganisa remutiriki iro rakazarisa zvekufashukira kunyange hazvo mamwe matunhu ari kufanira kuti mvura iri kunaya zvakanaka matunhu ematebelelen south nematebelelen north anonzi haasi kuwana mvura yakaringana zvekuti zvikaramba zvakadai nzara inogona kuramba irimo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.